Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzebu za nasi muhuro gumiguru 30, 2018. Makanzura mana AMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa anosungwa kubindura achipomerwa mhosva yekubachibage mushure mekunge anetsana nenhengo dzezanupf dzaigovera vanhu chibage. Izvo makanzura aya ari kuti zvanga zvisiri mugwara. Mapurisa anorwisana nevanotengesa mumigwagwa yemuHarare. Bazi rezveutano rochema-chema nemari shoma yariri kunzi richapiwa nebazi rezvemari mushure mekunge rakumbira mari inosvika pabhiriyoni imwe nemazana matatu emamiriyoni emadhora. Madzimai akawanda anga ari pamusangano weWomen's Coalition of Zimbabwe anoburitsa kushishikana kukuru nepamusana pedambudziko rechirwere chegomarara. Bhanga guru renyika ronetsana nemamwe makambani ari munyika. Makambani aya achiti bhanga iri riri kuita rusarura pakupa makambani mari yekunze kuitira kuti ikwanise kutenga zvinhu kunze kwenyika. Muchirongwa chega Connection for Life Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevechidiki vari kutanga mabhizimusi panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.